Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wechishanu zvicha 10, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyaya dzehutongo hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara muzvikoro uye hapana matanho ari kutorwa ekudzivirira vana nevarairidzi vari kunyoresa bvunzo. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takafira Joe vanoti pari zvino zviri kuratidza kuti zvikoro zvinodarika 250 zvine vana nevarairidzi vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, vachiti uwandu hwakaburitswa nezuro hunodarika zviuru zvishanu uhwo hunogona kunge huri hwemuzvikoro chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri veStudio 7.
Muzvikoro hamuna kumira zvakanaka. Pari zvino ndinoona kuti ma-36 edu akuratidza kuti zvikoro zvinopfuura 250 zvine vana navarairidzi vakabatwa neCOVID. Namba yatiri kutotaura ye-5,000 inokwanisa kunge ichitori shoma kune vakabatwa neCOVID muzvikoro chete. Dambudziko guru ranesa ndirokutoti even kana kuda kunotesta kunenge kuchirwara vana hakuchaiti. Asi tinenge tichitaura tiradza sokuti zvinhu zvakanaka muzvikoro. Zvatinongoona kuti zvikoro kana tosvika more than 250 zvinotoreva kuti pasvondo rinouya tokwanisa kunge tava ne more than even 700 zvikoro zvinenge zvava neCOVID.
Tiri kuona kuti vana vari kunyora bvunzo munguva imwe chete yamuri kutaura kuti denda reCOVID-19 rasimuka muzvikoro. Pari kufambiswa sei kune vana vari kunyora bvunzo?
Vana vane COVID vari kungonyora pamwe chete navavo vasina. Ivarairidzi vakawanda vovabatawo neCOVID nokuti vari kumanikidzwa kuti vaivhigilete vana vane COVID. Zvikoro zviri kumanikidzwa kuti zvinge zvichitenga anonzi N97 masks nemagloves. Asi zvikoro hazvina kukuwana zvinhu zvakadaro. Mafamasi haana, zvipatara zvehurumende hazvina. Saka zvinongoreva kuti zvinotoda intervention nehurumende kuti zvikoro zvibatsirike. Vana vabatwa neCOVID vari kungoudzwa kuti vaende kumba for 2 weeks vozodzoka havo. Vamwe vari muboarding vanenge vari confined muboarding, but muboarding macho hamuna vakadzidzira basa rokuti vaone kuti vana vanorwara vangabatsirwa sei, nokuti varairidzi vakadzidzira zvokufundisa. Avo vanofanira kunge vachibatsira vemumadistrict vanenge vanetawo vakawanda vanenge vachingoti havana fuel yokuti vaende kuzvikoro. Pane zvikoro zvakawanda ndikataura mukwachivi zvabatwa neCOVID nokuti zvainokolekta maexam paper pachikoro chine COVID. Saka tiri panguva yakaoma inoda kuti hurumende ibvume kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ende rimwe dambudziko rikunesa ndokuti hatitozi kuti iCOVID yekare here iyi iri kubata vanhu kana kuti ndiyo ichiri kuuya iyi yatinonzwa kuti ine ngozi yakanyanya.
Tiri kuona kuti nhengo dzenyu vanove varairidzi vanga vachitiwo havakwanisi kunyoresa bvunzo. Zvakamirawo sei panyaya yebvunzo yamataura?
Ndozvavari kuita varairidzi vazhinji vavo zvatiri kutaura izvezvizvi vakapiwa macharge letters kune vamwe vanotya vakadzokera kuzvikoro vanone invigilator asi vari kuzhamba vakawanda nokuti vakabatwa necovid vari pazvikoro vachiinvigilator vakawanda varayiridzi vakasunga chisungo chokuti havakwanisi kunge vachiinvigilator kusarirwako kuti vaita econtract nezimsec
mutungamiri weptuz dr Takavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti covid yagara iri muzvikoro uye hurumende iri kutora matanho ekudzivirira kupararira kwayo kunyange hazvo paita kukwira kwehuwandu hwevamwe vanhu vave kubatwa nedenda iri pari zvino ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
COVID yagara iri muzvikoro medu temu yese ino hongu kune mamwe cases atanga kuitika apa patanga kuita yatinoti surge orise macases ecovid asi tiri kukwanisa kuzviriritira nekuzvidzivirira covid-19 muzvikoro nekushandisa mastandard operating procedures edu uye nemaprotocols eWorld Health Organization mazamanition ari kuenderera mberi zvakanaka
tiri kuona kuti denda recovid-19 iri riri kukwira panguva iyo vana vari kunyora bvunzo zviri kufamba sei kune vari kuwanikwa vaine covid-19 vachinyora bvunzo
vane covid vanongonyora semanyorero avaiita gore rakapera vari muisolation tichiita kuti vasatapurira utachiwana hwecovid-19
tiri kunzwawo masangano evarayiridzi ari kuti nhengo dzavo dziri kurangwa mabasa muri kukwanisa here kuwana vari kunyoresa bvunzo
hatisati tanyanya kunetsekana nenyaya yekuti tingashaya maticha vari kunzi havasi kuinvigileta tinofara chose tinohwa manyukunyuku nekuti maticha edu vari kuramba vachienderera mberi nebasa kuti bvunzo dzevana vefom 4 nefom 6 dzienderere mberi
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 nyanzvi munyaya dzeutongo hwejekerere dzinoti kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit wakatanga muAmerica nezuro munongedzo mukuru wekuti ukama hweZimbabwe neAmerica hausati hwagadziriswa nunurai jena anoti panyaya inotevera
nyanzvi munyaya dzemutemo dr Alex Magaisa vati kusakokwa kweZimbabwe zvinoratidza kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hausati hwagadzirika
nyaya yekusakokwa kugungano rakadaidzirwa neAmerica inofanira kuongororwa takatarisa chido chehurumende yavamunangagwa chekugadzirisa ukama hwavo nedzimwe nyika nehurumende dzedzimwe nyika kunyanya dzekumadokero zvinotaridza izvo kuti ukama hausati hwagadzirika
vamagaisa vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutongwa kwevanhu zvakanaka pamwe nekusatyora kodzero dzevanhu izvo zvinoita kuti iwirirane nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero nemitemo sachigaro weplatform for youth development vaclarisa madhuku vati kusakokwa kweZimbabwe kunoratidza kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nenyika vanofanirwa kuita zvakawanda panyaya dzeutongi hwejekerere kuitira kuti vadanwe kumisangano yakaita seuri kuitwa vamadhuku vati kuti nyika ibatanidzwe nenyika dzakaita seEthiopia neMozambique idzo dzakagara dziri kumashure panyaya dzeutongi hwejekerere mucherechedzo usina kunaka asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vati Zimbabwe inogona kunge isina kukokwa nekuda kwekuti inoonekwa senyika isingade kudzidza uye ine nharo asi vati Zimbabwe yaifanirwa kunge yakakokwawo kumusangano uyu
ngavadaidziwe kune muzvakadaro ngatione Zimbabwe kana seZimbabwe iri kupadza kuita utongo hwejekerere kana kuchitaurwa nyaya yeutongi electoral reform electoral violence constitutionalism zvinzvekupi ngavadaidziwe nekuti kana munhu ane musikanzwa kana mwana wako ane musikanzwa haukwanisi kumudzidzisa asipo saka isusu kana chibone kwa seri senyika ine musikanzwa senyika isingandukwisise ngatidaidziwe kunzvimbo dzacho kuti tinge tichiwana mukana wokudzidza
izvi zvinotsigirwa nemutauriri webato rinopikisa remdct vawitness dube vanoti misangano yakadai haifanirwe kuenda nyika dzine maonero mamwe chete vachiti vakakoka vangadai vakaita zvinoitwa neunited nations inokoka nyika dzose
chekutanga nechekuti kunenge kusina democracy kuconference kwacho kana kuchinzi kunoinvite nyika dzine maonero anofambirana nenyika dziri kukoka dzacho kuunited nations kunongoenda nyika dzese one
vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu nezuro munyori wepasi mubazi rezvekuchengetwa kwevanhu utongi hwejekerere pamwe nekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu muamerica kana kuti under secretary for civilian security democracy and human rights uzra zeya vakati zviri pachena kuti nyaya dzeutongi hwejekerere huri kurwiswa munzvimbo dzakawanda pasi rose.
It's no secret that democracies around the world are facing increasing challenges from new and novel threats. Countries in virtually every region of the world.
Ripachena kuti nyaya yekungi wejekerere iri kuwana zvinyinga mutinyi zvakawanda pasi rose.
Hatina kunzwa divi rehurumende sezvo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza vati vaita mutete panyaya iyi vakati tibate gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo.
Iyo inoda mai Mutsvangwa kana kuti vashava Minister of Foreign Affairs. Ini ndaita mutete.
Musangano wemazuva maviri uyu uri kutaura pamusoro pekudzivirira utongi hwehumbindoga kurwiswa kwenyaya yehuori pamwe nekucherechedza nekuremekedza kodzero dzevanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonora Ijena.
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti International Human Rights Day. Nyanzvi munyaya dzekodzero muZimbabwe dzichiti kodzero dzevanhu dzakatyorwa zvakanyanya mugore rino ra 2021 uye izvi zvakawedzerwawo nekuvapo kwedenda recovid-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati kuvharira kwaitwa vanhu muDzimba senzira yekudzivirira denda recovid-19 kwakakonzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu. VaMandinde vati sangano ravo rakabatsira vanhu vanodarika 235 vaipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekudzivirira chirwere checovid-19.
Mutoona kuti kana tiri palockdown vanochengeta mitemo mapurisa masoja vanenge vachipenga, vanobva vamberereka, vanhu vanenge vasina kusununguka kufamba zvakanaka, freedom of movement is curtailed. Panonzi panodiwa matsamba, vanhu vakaenda vachinyorerwa, mamwe matsamba akirambwa, takaona majournalist achisungwa, apa vachinzi vakaburisa maaccreditation kanzi ozva akaexpire, apa kunopiwa maaccreditation kanzi acho kwakabuda gwaro rekuti izvo ngaashande iwavo nenyaya yekuti naivowo vanga vari affected necovid. Uye kusungwa kwevanhu kwaiti shungurudza, I think takabatsira vanhu about 235 vakanga vasungwa for breaching ma COVID-19 regulations. Asi waiti ukazvitarisa zvacho ndio izvozvo zvokuti vanhu vaya vanenge vasungwa vamwe vacho vachisungirwa nyaya yekuti angaibuda achienda asina tsamba, vamwe ndo vaisungwa vachitoenda kuti vanotestwa COVID yacho, vamwe vaisungwa vachienda kuzvipatara.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vatiwo gore ra2021 ranga riri gore rakaipa zvakanyanya munyaya yekutyorwa kwekodzero. Vabere vati nhengo dzavo dzakanzwa zvichemo zvevanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu nemakumi masere nevashanu, vazhinji vavo vari vanhu vakamanikidzwa kutama kubva munzvimbo dzavaigara.
Mamembers edu kuZim Rights vakarekoda maviolations anopfuura iwo 4385 akanyanya kuwanda maviolations anga ari emaevictions nemadisplacements.
Vabere vatiwo hurumende yava Emerson Mnangagwa haina hanya nekuzadzikisa chidzidzo chakaitwa nemutungamiriri wenyika chekuzadzikisa kuremekedzwa kwekodzero.
Maonero edu isu kuZim Rights ndeyekuti hurumende yava Mnangagwa haina shungu nekuremekedza kodzero dzevanhu. Zvidzidzo zvavakaita pavakagadzwa semutungamiriri wenyika kuti ivo vachange vachizoda kuti vange vachiremekedza kodzero dzevanhu hazvisi kuzadzikiswa nekuti tiri kuona kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kutoramba kuchienderera mberi. Vanotyora kodzero dzevanhu vanenge vadhokumendwa havasi kusangana nemutongo wekuti tingati unovatyisidzira kuti vasarambe vachityora kodzero dzevanhu.
Asi mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Kandishaya vati Zimbabwe iri padanho repamusoro pakuremekedzwa kwekodzero, vachiti vanhu vave nemikana wokutsvaga vatungamiriri vavanoda uyewo kuenzaniswa kwemuripo pamabasa kuvanhukadzi nevanhurume.
Nhasi nokudzvanyirwa kwatinoita nenyika dzakaita sana United States of America, avo vanonga vachiisa mari yekuti kodzero dzedu vanhu vatema dzidzvanyirwe pakuti hurumende yatasarudzai vanenge vachiti ngaibviswe. Saka tine zvichemo senyika yeZimbabwe, daiwo kodzero dzedu pachedu tiri kuchengetedza zvakanaka, pachedu tiri kuyamurana zvakanaka, asi kwaita vekunze kwenyika vari kudzvanyira kodzero dzedu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo, uyewo hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venahusvondo rapera kuti Zimbabwe iri kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi pezvibvumirano zvinobata nyaya dzekodzero dzevanhu. Zuva reInternational Human Rights Day rinocherechedzwa musi wa10 zvita gore rega rega, zvichitevera kutambirwa kwakaitwa chisungo cheUniversal Declaration of Human Rights chakaitwa neUnited Nations mugore ra1948. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masagada anorwira kodzero dzengochani anoti ari kutambira nemaoko maviri danho rakatorwa neBotswana rekubvumidza ngochani kuita zvadzinoda pamadiro aJojina munyaya dzerudo uye dzepabonde. Izvo anoti zvinofanirwa kuitwawo nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mutongo wakatorwa nedare redzimhosva repamusorosoro muBotswana reCourt of Appeal mushure mekunge hurumende yeBotswana yanga yaendesa sangano reLekgabibo kumatare edzimhosva. Mumutongo uyu vakati zvikamu zvinorambidza ungochani zvakadarikwa nenguva sezvo ngochani idzi nekodzero dzadzo semunhu wese. Zvichitevera mutongo uyu, masangano anorwira kodzero dzengochani musade kusanganisira reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls akaita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvagawo nzira dzekuti ungochani huitwe vanhu vakasundunuka mudzimwe nyika dzemusadeki. Mukuru musangano reGirls vaSamuel Matsikure vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti vari kushandidzana neLekgabibo mukutsvaga nzira dzekushandura mafungiro evanhu nezvengochani.
Isu semabato anomirirawo ngochani dzemuno muZimbabwe, zvinhu zvatagara tichikurukura nemamwe mapato akasiyana-siyana nedzimwe nyika dziri kubvisa mutemo kuti tiongorere nekuona kuti zvinhu izvi zviri kufambiswa sei, zvinokwanisika kuita sei, kunyanya mune nzvimbo dzakaita semuno muZimbabwe nekuti vanhu vachiri kuedza kuchengetedza chivanhu. Chimwe chacho chinoonekwa kuti chinombonyikidza vangava vanhu kadzi kana kuti vangava vanhu vane ganda rakasiyana kana kuti vanhu vanogona vachirara zvinhu zvepabonde nekushamwaridzana vari vanhu vehatinoti same sex.
Vativo vanhu vakafanira kuziva kuti ungochani haizi nyaya dzepabonde chete asi kufambidzana kana kugarisana nemunhu waunonzwanana naye uye anokufadza.
Vanhu vanzwisise kuti kusununguka uku hadzisingori nyaya dzebonde chete, nokuti munhu kana achizvarwa upenyu hwake haungorarami uri nyaya dzepabonde, but iri kutaridzwa kuti munhu asununguka mune zvakawanda zvinova zvinopakodzero dzemunhu uyu kuti akwanise kuita zvakawanda muupenyu hwake. So kana kazhinji vanhu vachitaura mvua kuti igay sex yasunungurwa, handi gay sex, tasunungura vanhu neupenyu hwavo hwanofanira kukurarama nokukwanisa kuita nekushava mabasa ese avanoda muupenyu hwavo.
Mashoko avamatsikura atsinirwawo navabladley Fortune avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reLekgabibo vachiti sangano ravo riri kushanda nemasangano akawanda kusanganisira reGirls.
Tinopangana mazano kwete nemasangano atinoshandidzana navo munyika medu chete, asi nemamwe ari mudunhu kana mhiri kwemakungwa. Saka sangano reGirls muZimbabwe rimwe remasangano atinopanana navo mazano, mukunyanya munyaya dzekuti takagona semuBotswana kuti hurumende itipe kodzero dzedu. Kune zvirongwa zvatinoita zvinoita kuti tikwanise kupangana mazano nemasangano anorwira kodzero dzengochani.
VaFortune vati vakakwanisa kurwisana nehurumende yeBotswana kusvikira vapiwa mvumo yekuti vanhu vamwe chete vangadanana zviri pamutemo kuburikidza nerubatsiro rwaibva kusangano rinora kodzero dzevanhu uye utongi vejekerere mudunhu riri kuchamhembe kuAfrica reSouthern African Litigation Center kana kuti SAUC. Mutevedzeri wemukokeri weSAUC amai Tambudzai Gonese Manjonjo vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti kutyorwa kukodzero dzengochani musandei kuri kuenderera mberi.
VeSAUC vane zvirongwa zvekubatsira vanoita zvehongochani kurwira kuchinjwa kwemitemo inovasungisa munyika dzeSADC.
Amai Gonese Manjonjo vakurudzira nyika dziri mudunhu reSADC kuti dzitevere gwara ratorwa neBotswana, vachiti kusadaro kuchaita kuti zvirongwa zvese zvakatarisana nekupedza mukondombera zvishaye basa.
Kuchinjwa kwemitemo iyi kunobatsiridza paurongwa hwokudzivirira urwere nokupararira kweshura matongo, nokuti pari zvino vanhu vehongochani vanotya kuenda kunorapwa kana kuongororwa ropa nokutya kusungwa.
Chinyorwa chakanga chaiswa munzira inobva kuBulawayo ichienda kuPlumtree senzira yekukurudzira kugamuchirika kwengochani nevanhu chakavharurwa. Kunyange hazvo veruzhinji vasingafarire zvehongochani, pamutemo haizi mhosva kuva ngochani muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru wemuNigeria anoti vanhu vanga vaine zvombo varwisa musha uri kumaodzanyemba kwenyika iyi ndokuuraya vanhu 16 vanga vachinamata uye kupamba vamwe vanhu vakawanda. Mukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vasvika kuLiverpool muEngland nhasi, uko vachange vachiita misangano nemakurukota ezvekunze kwenyika mugungano reAssociation of Southeast Asian Nations. Murwendo rwavo huchavasvitsa kunyika dzinoti Indonesia, Malaysia, Thailand neHawaii. Varimi vakawanda vekumasvingo vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo, vachiti izvi zvichavhiringa gohwo ravo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera. Sangano rePremier Soccer League ramisa mitambo mishanu iyo yanga ichifanirwa kutambwa svondo rino nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho chabata vatambi vezvikwata izvi vakawanda. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vazivisa kuti mitambo mina chete ndiyo ichatambwa svondo rino, zvichitevera kuwanda kwaita vatambi vabatwa vaine chirwere ichi. VaNdebele vati nezvaitika izvi vatungamiri vezvikwata zvemupsl vari kusangana mangwana kuti vaone kuti vogadzirisa sei dambudziko rauya iri. Asi mukuru wepsl medical committee Dr Edward Chagonda vati zvichanetsa kumisa kupararira kwechirwere ichi nekuti vatambi vari kuzopinda muruzhinji vapedza mitambo yavo. VaNdebele vati mitambo mina panzvimbo yemipfumbamwe ndiyo iri kutambwa kusanganisira uyo uri pakati peFC Platinum neBulawayo Chiefs muLuveve Stadium nesvondo. Bulawayo Chiefs haisati yakundwa uyezve ine mapoints mana yakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo iri kusangana neHerentals muBaobab Stadium mangwana zvekare. Herentals ine mapoints omana zvekuti murairidzi wayo Kumbirai Muti wekuziva anoti chishuwiro chavo kuita zviri nani kudarika zvemwaka uchangopera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dzani zvawakamboita. Saka tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season.
Mimwe mitambo yabudirira kutambwa iri kusanganisira Chicken Inn neTenags Mbaba Field Stadium mangwana, pamwe neHarare City neYada muNational Sports Stadium nesvondo. Zvichakadaro kuchange kuine makuwerere kuReuton Sports Club mangwana apo vatambi vetsiva vari kurwisana pagungano retsiva rekugumisira gore rino. Murongi wemitambo yetsiva vastalin Maumau vati varonga mitambo minomwe iyo iri kunganidza shasha dzemutambo uyu munyika.
Kunenga kune makuwerere chaiwo tinenga tine mitambo minomwe ndinovimba kuti vanhu vachafara zvikuru chaizvo nokuti vanga vane nzara, vanga vane havi yemutambo wetsiva gore rino.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare vanosanganisira Mishek Kundwane, Anele Bafana, Romeo Chibanda, Jeremiah Mere, Tinofadzwa Chikerema, Munyaradzi Marumisa, Marshall Shiri, Allen Green, Traimo Musira na Alan Piri. Vamaumau vati vari kuteedzera nzira dzese dzinodikanwa pakudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 apo vari kuita mitambo yetsiva iyi mangwana.
Tiri kuteedzera zvakanyanyisa mitemo inofanira kuteedzerwa nenyaya yechirwere ichi. Naizvozvo hatisiri kutarisira vanhu vakawanda vanodarika zana nemhosva yemarestrictions aripo.
Aya ndiwo makundano echipiri etsiva kuitwa gore rino uye ari kupedzisa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kurongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezviri kubuda kumusangano weUS Democrats Summit.
Tarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyedze utongi hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democrats Summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda reCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana, kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 Mpalakazi 2021, uFraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbuso wentando kaZulu uqhakathekile ku-region ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngesizathu zokuthi vele yona ingintando kayiphikiswa. Bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izobuza ukuthi osowabo, ngoba lapha sikhuluma ngama-head of states, bathini ngombuso kantando kayiphikiswa.
Inani labahloliwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu, 5189. Izolo weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe ngumongameli Joe Biden wele Melika ukhitshelwa enkundleni yebulenjini. Oliviki kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Sam Randen. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekansiliya Harare bethule umbiko othi amaklinika abo amaningi ayenza umsebenzi wokuhlola abantu ukuthi bangabe bele COVID-19 yini loba hatshi ngohlobo olwe-rapid antigen tests. Uhlobo lokuhlolwa olwe-PCR lubikwa lusenziwa emaklinika emizini eye-Warren Park, Mavuku, Mbare lezibhedlela ze-Wilkins le-Beatrice. Izakhamizi zaleli dolobho ziyaziswa ukubana ziye emaklinika aseduzane ukuze kungabi lokuminyezelana emakliniki okulakho kubangela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Kunje inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu, 5189, njalo yabulala abathathu. Kobulawayo ngasikhathi sinye kutholakale abantu abangaphose bafike inkulungwane eyodwa, 872, bele gciwane leli. Umnumzana Themba Lami Mabena ongumongi omkhulu kobulawayo uchasisa ngokuthi kungani inani labantu ababanjwa i-COVID-19 ngalezi nsuku seliqansa.
Sesikhanyathane njalo lohlupho lwe-COVID-19 lolo osoluqalisile kakutsha. Ngasithi siyakhangela bese sivele sesingani sesilibele ukuthi kulo mkhuhlane lo emphakathini, okuyinto eyenza imkhuhlane vele yona ngokwayo imemetheke. Nxa abantu sebelibele ngokuthi khona sebesithi lalapho eveli tholakala khona lawo betholakale bekhona, siyathola ukuthi imbuthano lokho isiyayisiba mningi abantu besanda. Siyakhangela njalo ukuthi emabhasini lapha abantu abasagqoki amamaski lawo abeyiwo abevikela abantu ezintweni ezinjenge-COVID-19 ngoba itholakala ekuphefumulenaneni lapha abantu bephefumulelana besebenzisa umoya lo ofana nayo belokhu bephethe betshintshana betshintshana, okuyinto ebangela ukuthi umuntu ehotshe umoya ole-COVID-19 ube mningi. Abantu banjalo baziqambela amanga baziduduza besithi umumo womkhathi sokukhudumala, ngakho-ke abasaba ngeke bathola igciwane lelo. Kodwa-ke akulani lokuchisa ngoba igciwane livele liyatholakala. Sinanku-ke le i-variant okuthiwa ngu-Omicron isingenile njalo emphakathini. Siyathola ukuthi yona layo lokhu isiya imemetheka kungenxa yokuthi thina ngokwethu sesilibele njalo sesizitshela ukuthi ngenxa yokuthi sesihlabile ama-vaccine sesivikelekile. Kodwa i-vaccine ayitsho ukuthi isuvikelekile emkhuhlaneni, itsho ukuthi usuvikeleke ekuthini umkhuhlane nxa ungahlangana lawo. Umzimba wakho usuvele usulamandla ukuthi uqalise lawo, wanelise ukuthi umelane laleli gciwane. Kodwa akutsho ukuthi wena ngenxa yokuthi usuhlabile i-vaccine usungumuntu osongahambe engazivikelanga.
uqhubeke uMabhena ecasisa njalo ngokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulolu bhubhane.
Singathi siyakhangela njalo ekuhlabeni lapha uBulawayo uveleni uyakhokhela. Abantu babe besithi mhlawumbe abantu bathathela phansi lezi zinto, kodwa uBulawayo uhambela phambili, uyahlaba, uyafuna ukuthi ezivikele kuleli gcikwane. Kuyinto encumakalayo leyi kakhulu ngenxa yokuthi abantu sebesazi ukuthi ingozi imi injani, vele ingozi ingakanani emphakathini. Ngakho-ke singakhangela amanani abantu laba. Abaningi ngabantu abazitshela ukuthi khona hhayi ngiyabe ngihlabelani, kona kuvele kuyinto ezadlula. Kodwa ke lokhu sathola ukuthi sokungumkhuhlane osuvele suphakathi kwethu. Ingathi kwezinye indawo bavele bayahlaba nyakenye ijekiseni yokuzivikela kuflule ejayelekileyo, okuyinto vele abayenza mnyaka wonke. Ngakho-ke kuyafana nalale i-COVID, sokuvele sokungumkhuhlane osuphakathi kwethu. Ukuzivikela kuya kuqhubekela phambili, akusho ukuthi sime ngenxa yokuthi amanani asephungile. Kuyabe kusenzakala ukuthi mhlawumbe abantu laba abalazibonakaliso, yikho bengahambanga ukuthi beyehlola. Kodwa singakhangela sithi thina sesiphomba ukuhlola nje mahlayana, sizathola ukuthi inani labantu abatholakala bele gcikwane liya lokhe lisanda. Akutsho ukuthi ngenxa yokuthi abantu balutshwane esibaba utholileyo belalo igciwane, igciwane alisekho. Isikhathi esiningi kungenxa yokuthi abantu abahlolwanga. Kodwa besingahlala sihlola nje isikhathi sonke mihla yonke, uzathola ukuthi inani leli lokhe lisiya lisanda, lokhe lisiya vele mhlawumbe liyehli.
Lo bekungumnumzana Themba Lami Mabhena, ongumongi omkhulu koBulawayo. Abasemhlanganweni oqoqwe ngelemelika wokuvuselela umbuso okhululekileyo kaZulu emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo ngenye yezizathu ezinkulu ezibangela kubana emazweni amaningi kungabi lo mbuso okhululekileyo njalo wentando kaZulu owedemocracy. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Inkokheli zamazwe atshiyeneyo abacubungula ezombusazwe labakuhlanganiso ezizimeleyo namhla bavumelane emhlanganweni oqoqwe ngumongameli Joseph Biden we-Summit for Democracy owenzelwe enkundleni zokuxhumana ukuba ubukhohlakali bunciphisa amathuba okuthi uZulu azibuse. Omunye wabethule umbono lo emhlanganweni lo ngumongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana.
It contributes to poverty by denying the poor and marginalized people in society basic services and amenities meant to address inequality and social injustice. In Botswana, we have embraced the importance of political will.
Ukukhohlakala benza abantu bengabe lomnotho ofaneleyo njalo kuphulwe amalungelo kaZulu. Wena Botswana sesiphumele sinquma esokuthi abezombusazwe kumele balwisane nobukhohlakali.
Botswana is aware of the corrosive nature of corruption on democracy and the rule of law. Hence, we have made it the responsibility of the political leadership and senior public servants to inculcate anti-corruption measures in their processes and procedures.
Sesibona kufanele ukuba zonke inhlangothi zikahulumende zibe nabantu abakhangelane lobukhohlakali.
We have taken a deliberate decision to ensure that all government ministries and departments have anti-corruption units within their structures to conduct transaction monitoring for early detection of corruption practices.
Lokhu kusekelwe ngumongameli Mia Sandu wakwele Moldova.
Corruption has to be tackled from both ends, both where money is stolen from and where money is moved to. Without targeted help from consolidated democracies, we will not succeed. Corruption is the one thing that can undermine democracy regardless of where we live.
Ubukhohlakali kumele silwisane labo ngokukhangela lapho okutshontshwa khona imali njalo lalapho imali ehanjiswa khona. Xa singatholanga uncedo emazweni athuthukileyo kuza kuba nzima ukuba silwisane lobukhohlakali.
It undermines institutions, weakens states, and disillusions democratic citizens, which plays into the hand of authoritarian leaders and cross-border criminal groups.
Ubukhohlakali bululaza indlela okubuswa ngayo, Loko kwenza ukuba abantu bengasathembi uhulumende. Njalo kwenza ukuthi labo abatshontsha imali baqoloje.
We should combat corruption collectively to uphold and fulfill the promises of democracy for our people.
Umnumzana Mo Ibrahim usomabhizimusi olodumo laye utshele umhlangano lo ukuthi ubukhohlakali bululaza abantu njalo bunciphisa amathuba okuba lombuso kaZulu.
It's only appropriate if we're talking about democracy to also address corruption, because corruption really undermines democratic institutions and it erodes trust between citizens and governments. In Africa, my continent, illicit financial flows out of Africa are really staggering. It's averaging over $107 billion every year.
Ukuhlakalibubusela muva ezokuthengiselana ezemali, ukulondolozwa kwezemvelo lokunye. Kwenza ukuba kungabi lokuzwanana phakathi kukahulumende labantu. Kuzwekazi le-Afrika kutshontshwa imali ehanjiswa kwamanye amazwe edlula amabhiliyoni alikhulu 107 billion ngomnyaka. Lokhu kwedlula imali abayithola kwamanye amazwe yokuthuthukisa uZulu.
This is much more than of all foreign aid coming to Africa.
Okwethulwe emhlanganweni lo kuhambelana lokwenziwe emhlabeni wonke jikelele izolo obekunanzwa usuku lokulwisana lobukhohlakali Over World Anti-Corruption Day. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uMnumzana Thabang Nare uthi, ubukhohlakali bulimaza amazwe amanengi.
I-corruption ufanana nomkhuhlane wemvukuzane. Ungeke ubanjwe umkhuhlane lo kusesemasinyane. Uyamemetheka ugcwale umzimba wonke. Siyazi kwele Zimbabwe kulesikhathi lapho umongameli wayekhona uMugabe wathi hayi siyayibona i-corruption ubugolekele bukhona eZimbabwe kodwa abubi njengalobo okwamanye amazwe.
Umhlangano we-Summit for Democracy oqale izolo ugqitshwa namuhla. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukhipsi Dube.
Unjalo nje uZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano lo wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owe-Democracy Summit oqoqwe ngeMelika kwanxuswa amazwe athile awezwekazi le-Afrika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abacubungula ezombusazwe bathi ukunganxuswa kweZimbabwe kulomhlangano kuveza ukuba amazwe anjengeMelika abona leli lizwe njengelinye lamazwe angelambuso wentando kaZulu. Ikanti ke abanye besithi ngabe inkokheli yaleli lizwe inxusiwe ukuze iyefunda kwabanye abakhokheli. Unkosikazi Magodonga Mahlangu oyenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uthi bekungaba kuhle aluba umongameli weZimbabwe enxusiwe ukuze ayefunda kwezinye inkokheli zamazwe asemhlanganweni lo.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngesizathu zokuthi vele yona imntando kayiphikiswa bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo ngoba lapha sikhuluma ngama-head of states ubeza ukuthi omlingani bakhe omangameli babanye lamazwe bathini ngombuso kwantando kayiphikiswa njalo ukulungela ukuthi umbuso wentando kaZulu uwakhanjani isizwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli wemthwakazi Republic Party, othi umbuthano lo kumele ufundise amazwe anjengeZimbabwe angahloniphi amalungelo kaZulu.
Kumele ukuthi ifundise amazwe anjengawethu khona le kwele Zimbabwe lapho iEmerson Mnangagwa led government engakholelwa kudemokrasi othola ukuthi abantu bethu amalungelo abo kahlonitshwa. Ungakhuluma lokho okubonayo usola uhulumende uyabotshwa, akula rule of law. So kodwa ke siyazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa akula nto angayifunda vele even amanye amazwe eqakathekisa idemokrasi.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, uthi ukunganxuswa kweZimbabwe kutshengisa ukuba uhulumende unguntando kayiphikiswa.
abantu abalandela idemocracy abasoze bahambisane lama dictators yikho ke ukuthiwa kwezanu PF khombisa ukuthi iZimbabwe ile government eyangisa abantu engalandeli amalungelo abantu ngalokho abazilunga abazinuka amakhwapha kwenzela ukuthi lathi usapho lweZimbabwe sihlonipheke sisebenzele izizwe zomhlaba jikelele.
Lanxa abanye bebona ukubaluleka kokunxuswa kwelizwe leZimbabwe kumbuthano wenkokheli zamazwe omhlaba, umnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF kakubone ukuqakatheka kwalomhlangano kontuthuko yeZimbabwe.
Mina nje ngangikhangela ayitsho lutho kithi njengeZimbabwe ngoba uBiden lo engusenator yibo abacrafta izidera. So uBiden ngumuntu vele olwa leZimbabwe. Ah so umuntu esingakhuluma ngaye vele into yakho na vele into endala le abantu aba they are not happy ngelokuze ne land reform yiko besifaka emomeni nalo ukuthi bethi iZimbabwe kayisale phandle eZimbabwe kula democracy batsho njalo kungapho lapho kule democracy khona okwedlula iZimbabwe.
Umongameli Joe Biden weMelika uthe umbuso wentando kaZulu awusatholakali emazweni amaningi womhlaba. Uhle wathatha leli thuba lokubika ngokusungulwa kohlelo lukaMnangagwa olokukhuthaza umbuso wentando kaZulu okuzangezelela umsebenzi weMelika wokuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokuvikela amalungelo abantu emhlabeni jikelele. IMelika ikhangelele ukufaka izigidi ezedlula amakhulu amane zamadola eMelika, i-$424.4 million, okuyimali ekhangelelwe ukuphathisa ekulwiseni inkohlakalo, ukuthuthukisa ubulembu, ukuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokusekela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa yehlule ngoba ubengadobhi ucingo. Abehofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo balile ukukhuluma ukuthi sizathu bani iZimbabwe inganxuswanga emhlanganweni lo owe-Democracy Summit. Umhlangano wensuku ezimbili oqhutshwa ngumongameli Joe Biden weMelika enkundleni yebulenjini ugqitshwa lamhla lapho obekunxuswe inkokheli ezedlula ezilikhulu i-111. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority lubike ukubana umsebenzi wokwakha idamu leGwayi Shangani uqhubeka kakuhle. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngumanisipala waleli dolobho izolo owebulawayo City Council Water indaba ukuhlaziya udobo lwamanzi kuleli dolobho. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zimbabwe National Water Authority bahle bathatha ithuba lokwazisa abakade besemhlanganweni lo ukuba sebeqalile ukuhlola ingwalo zabakhangelelwe ukuqhuba umsebenzi wokufaka impompi zokudonsa amanzi esuka edamu leGwayi Shangani esiwa kobulawayo njalo ukhangelelwe ukugqitshwa ngomnyaka ozayo. Umanjinela Potengu wezinwa oqondisa ngokwakhiwa kwedamu leli uthi idamu yebo liyakhiwa kodwa udubo lwemali lobhubhane lweCOVID-19 luphazamise kakhulu umsebenzi lo.
Khathesi we are about 59% complete and siyabona by June we should be almost 90% complete this year and siyabona ukuthi December the lake should be holding water and we should be starting on the Qalisa pipeline from Gwayi to Bulawayo.
Evula umhlangano lo owendaba izolo umphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi udubo lwamanzi luyaphambili edolobheni leli njalo ukhathazekile ngokuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho.
Ukuthi nxa izakhamizi zikhe zabika kukhandise emahofisini ngokulandelana kwethu ngokutshetsha ukuze singazazi silahlekele imphefumulo. I-experience esaba layo eluveve last year savumelana enhlanganweni babathisini ukuthi basafuni ukuthi-ke khona kovulawayo. It's unfortunate that we have lost one life. Ichabalala extinction. May her soul rest in peace. Ngiyabonga.
Isihlalo webulawayo Progressive Residence Association umnumzana Benny Moyo uthi kuhle ukuba idamu legwayishangani seliseduze lokuphela ukwakhiwa.
Lokhu singasuthiseki ngokwenzakalayo phakathi kwezinwa i-City Council lezesa mayelana lokuphatha amanzi ukuthi sithole amanzi lapha. Yebo bathi bakhulumisana kodwa kukhulumisaneni kwabo ekugcineni sigcina singalawo manzi sitile. Yikho isicelo ukuthi ngabe khona ukhoka kulungisa kahle. Okusijabulisayo khonokho esizeumengameli sithi sesathola amanzi avela kugwayishangani. But still silocabanga ukuthi idolobho lakobulawayo liyakhulu. Sisadinga elethu idamu lokukhula kwedolobho. Nxa kungalamaplani acacayo ukuthi kuzakhiwa amenye idamu ngasisuthiseki. Yesingathaba ke singezwa ukuthi kulama-plan bani owakhe idamu kuminyaka le elandelayo emihlanu.
Umsekeli kameya uKhansila Mlandu Ncube uthi bacela uhulumende ukuba ayakhe masinya isiditshi sokuhlambulula amanzi ukuze ngomnyaka ozayo kube lesiqiniseko sokuba idolobho lizathola amanzi.
Okwakathesi yebo yeudaba lolu olwe-water treatment plant kumele silukhangele sibili ngokutho ukuthi ngabe kwenzakala ngabe layo iyayenziwa ngasemo sikhathi kodwa sizaphunguza mali ngathi amanzi angafika kobulawayo sizazama ukuwaklina but siyacela ukuthi labo abalamandla besenzele i-water treatment plant.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uthi kuzindaba ezinhle ukugqitshwa kokwakhiwa kwedamu leli.
Silokuthokoza kakhulu ukuthi idamu legwayishangani selizaphela ngokuthi khona indaba yamanzi ilihlupho kakhulu kobulawayo. Kodwa into enye singazama ukuthi sicazulule kahle ukuthi bangasitshela yini ukuthi khona lokho imitshina yokugezisa la manzi ukuthi efike kobulawayo izofakwa nini.
Umhlangano lo oqoqwe ngumanisipala wakobulawayo Izolo ngeminye yemizamo yakhe ejonge ukudinga amacebo okuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho kanye lokuhamba kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha owe-Omicron. Kuli viki kuhlelo Woza Fridays, hamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Semrandeni kuligama lakhe lokucula. Bona bacula beseMalawi lapho asebehlala khona. Asizweni bekuxoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Bengabafanyana besiyadinga amadlelo aluhlaza lokuyafunda eMalawi bengazi ukuthi balesiphiwo sokucula. Umfana kaNdlovu wabaqoqa babumbale liqembu. Wena ke ekhaya uvela ngapha?
Ngiphuma khona eLupane, yikho lapho engikhulele khona. Ngikhuliswa likhehle elizala umama uMagcekweni, beliyinkosi khona lapho duza leMpofu. Yebo, iqembu eliculelayo kuthiwa yiSemrandeni and African Mingoli liqale ngomnyaka ka-2020 lapho esikhiphe khona ama-albums amathathu ngomnyaka oyi-1.
Wona umculo lo liwubizani njengoba lisebenzisa indima ezijiyeneyo?
Umculo esiwuculayo bawubiza bethi yigosho music, okumele ukubana ukuthi goslo house music. Lo mculo umhlobo womculo ogoqela umculo abawubiza bethi yi-soul music. Iqembu lethu lilabantu abaningi ababe befaka izandla, ngakho liyabhala ngezindima ezithiyeneyo. Bebhale ngeChichewa, kuye kubhale ezinye ngesiNdebele, okunye ezinye zibhale futhi njalo ngesiLungu.
African Mingoli silabadlalade amathathu abacindezelayo njalo baqale ukucula ngo-2020 pho uZulu weMalawi ulamukela njani?
Bawathanda kakhulu ngoba bekwazi ukuthi egoqele izindima eziningi ebambe futhi le jena ezithiyeneyo. Le jena ezinye izingoma ezibhalayo ezijabulisa abancane, ezinye futhi ezijabulisa abantu abangani sebekhulile. Sesisebenza lama-producers ahlukeneyo and lawa ma-producers abefaka i-input ethiyeneyo, omunye lomunye ukufundisa okunye. Ngakho ke ngiyajabula kakhulu ngendlela abantu beMalawi lapha basamukele ngakhona ngoba batshengise ukuthi into esiyenzayo inhle.
Banengi abaculi bakithi abasacathulayo njengani. Lizwi bani kubo abalaleli ngomculo lowo? Njalo libengawuthola ngapi Ndlovini?
Asibakhuthazeni, sibasapoteni ngendlela. Igama le group likhona kuFacebook ukuthiwa yi-Sam Randen and African Mingoli. Ezinye izingoma zi-uploadiwe ku-internet, ku-YouTube ungalithola igama yilo futhi Sam Randen and African Mingoli. Asisapotaneni bazali, asisapotaneni balandeli, kunje kube kahle.
Besikwetiselo Sam Randen ehamba leqembu lakhe le-African Mingoli kuhlelo Hoza Woza Friday. Mpelasonto emnandi kini lonke liphephe kulo mkhuhlane we-COVID-19 osumemetheka kwamagama. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bhali.
Hlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqongela yakwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. UZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe ngumongameli Joe Biden wele Melika uqhutshelwa enkundleni yebulenjini. Leviki kuhlelo Woza Friday besihamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngokuthi Sam Randen. Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah